manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro kana kwa tereri, tunosangana zakare maniro anasi uri muso chitatu gumi guru 20, 2021. Magati rago Studio 7, nivenyirenya adzirugiti kwa Zimbabwe, tamuno piwa ni Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Isu tine mutindo wendizi hatibvunduki mutindo webete. Mutindo webete uyu vangazama zvavanozama hatibvunduki chevakaridza futi, chevakaridza mabhanangana, chevakaridza mheni, chevakaridza magrinete, chevakaita sei ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga hazvisi kuzomisa nguva yakwana zvakafanana nemunhu anoda kumisa rwizi rwakazara neruo
mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti mhirizhonga iri kuitika haipe yakavatadzisa kuita misangano yavo nevana vezimbabwe vanoda shanduko asi zanu pf inoti mdc alliance iri kuda kusvibisa zita renyika pamberi penhumwa yeunited nations iri munyika Kanzuru ya Harare yopinda muvanhu ichibaya vanoda kubaiwa nomba yeCovid-19. Ii ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDC Alliance rinoti harizi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare uko kwarinoti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakaridzirwa pfuti. Bato iri rinoti chave kutodiwa inhaurirano pakati pavachamisa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa senzira yekupedza mhirizhonga iyi nemamwe matambudziko akatarisana nenyika. Thomas Chiripasi anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevatevedzeri vemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vaudza vatori venhau nhasi kuti havasi kufara nemhirizhonga yakaitika kwaMutare neZuro inonzi yakasiya motokari yavachamisa yaboorwa nemabare epfuti. Mhirizhonga yakaitika kwaMutare iyo yanzi navabiti yakakonzerwa nebato reZANU PF inouyawo vhiki rimwe chete mushure mekunge vachamisa vakapwanyirwa mahwindo eimwe motokari yavo kwacharumbira mudunhu reMasvingo nevari kunzi inhengo dzeZANU PF. Vabiti vati zvakaitika kwaMutare izvi zvaiva zvakanangana nekupfuudza upenyu hwavachamisa. Zvataurwa navabiti izvi zvatsinirwa nemutauriri weMDC Alliance Muzvare Fadzai Mahere.
Isu seMDC Alliance hatisi kufara zvamuchose nekurohwa kwakaita mota dzaPresident Nelson Chamisa pavaifamba kuenda kwaMutare neZuru. Pange pane makororo eZANU PF, vange vakabata mapanga, vange vakabata pfuti, vange vakabata zvakasiyana siyana zvavaishandisa kuti vateme mota. Kune mabullet holes 2 nepfuti dzakarova mota nepfuti 2 dzakarira. Isu seMDC Alliance tikurudzira kuti nyaya mhiri zvonga kana kuti political violence ngaimiriswe munyika yedu.
Vabiti vakurudzira sangano renyika dziri kuchamhembe kweAfrica reSouthern African Development Community SADC kuti rione kuti paitwa nhaurirano pakati pavachamisa navamunangagwa kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Vabiti vati nhaurirano idzi hadzifaniri kuitwa pasi pegungano repolitical actors dialogue vachiti gungano iri harina charinobatsira. Muzvare Mahere vatiwo nhaurirano pakati pavamunangagwa navachamisa ndidzo dzinogona kupedza mhirizhonga iri kuitika munyika.
Tukukumbira SADC ni South Africa ni nyika dzose dzinopoteredza Zimbabwe kuti dzikwanise kudzora va Idi Mnangagwa. Isu tinotaura kuti pakasaiti kama political reforms kana kugadziriswa kwenyika ne dialogue zvakare hatizokwanisa kuve nerunyararo munyika. Tukutoona kuti ZANU PF yasimbirira nenyaya yeviolence zvinova zvinhu zvinokatyamadza zvikuru isu takatarisana nemaelection 2023.
Asi mutauriri wemutungamiriri weMDCT Valoid Damba vati matambudziko akatarisana nenyika haasi matambudziko anokwanisa kugadziriswa navamunangagwa navachamisa vari vaviri chete.
Isusu tinoramba na urirano zikuti zinoenda zinema conditions. Kudago zvita mwari we Zimbabwe. Kana udago nonzi pachirungu kumonopolize the political space. Tinenge taku to create a dictator in the opposition circles. And as to ramba to create a dictator in Emmerson Mnangagwa. What we are trying to do is the MDC ndezo kuti tira kuti tirepresenta vana vese Zimbabwe vanenzara. Saka zvavari kutaura kuti nharuwa zvinofanira kuti dziri pakati pevanhu two ma problems ari kuitika muZimbabwe haasi yevanhu two. Hatidi ma preconditions. Saka iyo kana vachiti anzi ngavatitaurirane 3 years after the elections vachamisa vanga vachiramba nhauri. Nasi chaona chii chanaka chadani tarana wa Mnangagwa. Nikutewa na utuvamu nzora vati gati taurirani. Handi zo zunetu kwa nikuti isa atisi kukontesta na wachamisa atisi kukontesta ni church atisi kukontesta. Tula kukomplimenta each other in this country. Nikuti nyika ino haisi ya wachamisa haisi ya wa Mnangagwa. Inyika ye munu wese anechitupa chakandi Zimbabwe. Ndeye munu wese akabaru kwa Zimbabwe.
Atinao kwa nisa kutawara ni waka fano bata chigaroche mchawaruwe zanu PF wa Mike Bima. Sezo wanga wa chinzi varimu msangano we politibiro webato ravo. Wanga uchitiru wapa mzinda webato iri. Asita chigaroche zanu PF amai opa mchinguri. Vati zhuruguta uruwa ne MDC Alliance izi. Dezo kuda kushubisa stare zanu PF. Pamberipe nunga ya United Nations irukushanya munyika parizino.
Kuna rapo tuwa ulimoyo UN. Doza munu ndoda kubudita zino zokada isi. Kana kwa uyan nyaya zema rapotu wa tini mazistas ndo usha munu da kugulita tangwa ziwa majema
nyanzu mnyazo sumatonge rwenyika varashwet mukundu vati mirishonga iriku itkwa ne zanu PF iriku siya zitare nyika rakashwiba panguwa yonungwa ya United Nations amaye Alena Doan vari mnyika vachuongo rura nyaya zekuchikor wakoko zero zevanu pamwene kuti zirango zwakanganisa upenyu wewe rujinji zwakadi zishitevera kukoko kwa wano nziwaka itkwa ne mtunga miri rwenyika wa Emmerson Mnangagwa
iriku ngwa purita chimiro chenyika ya Zimbabwe kamsoro tezo matonge rwenyika kuti hapana kumbogara paita zvo matonge rwenyika zvine jekerere nguva nenguva pese patino tarisana nenguva dzesarudzo tinopinda mumakakatanwa anoburitsa mhirizhonga kunyanya mhirizhonga yaichitwa nebato remutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uyezve emapato enyika anoona nezvekuchengetedzwa kwenyika nevanhu mapurisa masoja nevatsori vamaCIO vachinangana nekumpeza kumisa bato rinopikisa kuti riende kuvanhu rinotsvaga sarudzo nekutaura zvirongwa zvaro.
Panyaya yenhaurirano vamukundu vati mamwe mapato ose ari muPoland haana basa sezvo mapato aya ane vanhu vashomanana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Tichiri panyaya iyi tabatawo vachamisa Mbune vati havasi kuzomira kuita musangano nevatsigiri vavo kunyange hazvo paine vanhu vari kuda kuvapfudza. Vachamisa vari kumanikaland parizvino uye vadzokorora kuti munyika muitwe sarudzo dzisina mhirizhonga muna 2023 United Nations inofanira kupindira. Mukuzeya nyaya iyi tabata vachamisa
mese mandapinda munana wengezi wangwe kuno kunyanga ndaona rutsigiro runoshamisa kubva kuvakuru vakuru venharaunda kuenda kune vanotungamirira munzvimbo dzakasiyana siyana vanoshanda muhurumende vanenge vari madzimai vana baba vechidiki. Ndiri kutenda nokukuru nerutsigiro rwandinoona. Ndakaona chisone kune zuro chipinge yakaita kumira kubva yatovharwa vanhu vakamirira kuti mukuru auya ndikabva ndanzwa kutenda kukuru. Kwese mandaka pinga ndizo zvazviri vakangoda kuzvenga dambudziko pandakangoda kuti parata mudhorobha remamutare asi Mwari vane nyasha takanzvengeswa nokuti isu tiri venyasha ka nyika yakazara hasha asi denga rine nyasha wakatitsveta panyika anotirwira anotichengeta takapona mota payo rubvu rubvu nekuti dzakarira dzatakanzwa nenzeve dzedu.
Asi tiri kunzwa veZanu PF vari kuramba vari kuti zvekuti kwakaridzwa futi handichokwadi uye zvese zviri kuitwa neMDC maune kuti pane nhumwa United Nations iri munyika.
Vaivapo here kana vanga varipo vanogorambire zvavakaita itsika manomano emuroyi kunyepedzera zvinhu izvi vagara vanozviita vangomo vakapota vaparadzwa nyaya yemabhuleti vese vanoti vatsvangirai vakapindawo nemukapu iyoyi vana ndabaningi vakamwa mukapu iyoyi ndo mukombe watoda kunwiswa asi Mwari vari kumusoro kudenga ndovanochengeta vanhu. Vaurai vanofanira kuziva kuti vachafawo hakuna anogara panyika nokusingaperi
zviri kuitwa izvi zviri kukudzorerai kumashure muchiri kuda kuendera mberi here muchisangana nevanhu kana kuti makumbomira muchitarisa kuti upenyu hwenyama hauzopinde munjodzi?
Isu tine mutsindo wendizi, hativhunduki mutsindo webete. Mutsindo webete uyu vangazama zvavanozama, hativhunduki. Chevakaridza puti, chevakaridza mabhanang'ana, chevakaridza mheni, chevakaridza magrinedi, chevakaita sei, ndo zvavanoita. Kana vapererwa vanoenda kumhirizhonga, vapererwa vanoenda pakunoita ruzha, vapererwa vanoenda kunotora makano nemiseve. Takazviona kare vachizviita, vanogona kuda kuzvidzokora, asi nguva yeshanduko yakwana. Mwana weZimbabwe wanzwa nenhamo, ticha wanzwa nenhamo, musoja anzwa nenhamo, musiyayo anzwa nenhamo, wese munhu anzwa nenhamo, mudzimai, vashandi vanzwa nenhamo, baba vanzwa nenhamo, mai vanzwa nenhamo, manesi anzwa nenhamo. Vanhu vese munyika muno vanoda shanduko, hakuna usingaidi. Nemasabhuku anzwa nenhamo, nemadzisha anzwa nenhamo, asi kutyidzirwa neubhinyawo hazvisi kuzomisa nguva yakwana. Zvakafanana nemunhu ada kumisa rwizi rwakazara neruo.
Tichitarisawo iyo nyaya yemhirizhonga, mambo mangara kumapurisa here kuti ndo zviri kuitika izvi?
Chimwe chinonetsa ndechekuti ukaona wapotswa neshumba pamuromo wayo, iwo ndinotambira kumatadza ayo, unenge wakuitawo kamaoni. Zviri pachena kuti anonge achikonzera dambudziko ndiani. Kungoendawo kumapurisa kuenda, asi munoziva ndakapota ndaurawa paairport gore riya, hapana kana akainvestigeto kana akasungwa. Vakawanda vana Joana Mamombe nana Cecilia nana Netai Marwa, maoziva kuti ndo vakanga vakutonzi ndo vane mhosva. Ivo vari vafarirwa mhosva nevakawanda vatsvangira vakaitirwa mashura panguva yakasiyana siyana, asi hapana akambosungwa. Izvi taakuziva kuti kugara kwayo mombe yenzuma kushaya nyanga, vanongobva vati chero mukaenda ikoko haitotongwi zvakanaka, ndimune makutombonyikidzwa hongu. Vamwe vakaenda kunomangara vakanga varipo, zvodaira kuti nyaya iyo kana ichigona kugadzirwa ichazeyewa, asi chinobuda chaicho hapana. Nokuti zvakafana nokuti sakubayiwa oenda kuna sakubaya achikumbira kuti wadi kumbomirawo kuramba uchitibaya, kungonowedzerwa mbonje.
Mutungamiri webato guru rinopikisa remdc alliance vanelson chamisa vachitaura vari parunare kunyanga. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe, kanawo mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati, sezvo vose vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato remdc alliance riri kunyepera kuti munyika mune mhirizhonga nechinangwa chekuda kusvibisa zita renyika, sezvo munyika muine nhumwa yeunited nations iri kuongorora nyaya dzezvirango nekodzero dzevanhu.
Tinoziva kuti musi uno vanga vaine musangano kuinyanga wavairongana nahwende nevamwe kuti toita sei kuti panoya rapotuwa tigowana mukana wekudaidzira nyaya dzamahuman rights, kuti mahuman rights edu ari kuvhayoletwa munyika mune mhirizhonga, munyika mune maabductions. Ende pari zvino tinotoziva kuti musangano wemdc alliance wavachamisa nevamwe vavo vari kuronga siku nesikati kuti voita mafake abductions sei seatakaona paya. Tiri kuzviziva zvese izvozvo.
Zvichakadaro, bato rezanu pf raita musangano waro wepolitibro muHarare nhasi mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vachiudza vatori venhau kuti budiriro yenyika iri mugwara, asi vati zvakakosha kuti bato ravo ritsanangurire vanhu zvose zvarakwanisa kuita kusvika pari zvino nezvariri kuedza kuita. Vatiwo musangano wepolitibro uyu wauyawo panguva yehurumende yasimbaradza kushanda nesadak muchirongwa chekuratidzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika zvibviswe. Nyika dzemusadak dzichabatana nezimbabwe musi wa25 Gumiguru dzichiratidzira kuti zvirango izvi zvibviswe. Asi vakatemera zvirango izvi vanosanganisira hurumende yeamerica, britain nenyika dziri mugungano reeuropean union vanoti zvakatemerwa vashoma vanotyora kodzero dzevanhu uye vanoita zveuori muZimbabwe. Kanzuro yeHarare inoti yava kupinda muvanhu ichivakurudzira kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 pamwe nekubaya vanenge vachida. Kanzuro inoti yakatora danho iri sezvo uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba wadzikira zvikuru. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
Nyanzvi yezveutano mukanzuro yeHarare, Dr. Michael Vere, vaudza Studio 7 kuti vanhu vari kubayiwa nhomba dzeCovid-19 munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo vashomeka zvikuru.
So, in terms of my vaccination edu, takanga tichingo graph redu raiva richikwira kudai kubva pese pekutanga. Nguva yakakwira makeses muJuly, graph redu rema vaccination raingokwira. Iko zvino takuona kuti rakutodzika. Vanhu vari kuuya for vaccination vavashoma.
Vavhere vati mumwedzi yapfuura vaigona kubaya vanhu vanosvika zviuru zvitanhatu nhomba yekutanga, asi pari zvino vari kubaya vanhu vari pasi pezviuru zviviri vanenge vauya kuzobayiwa munzvimbo dziri pasi pekanzuro yavo.
Asi iko zvino takuona kuti vanhu vataa kuvaccinata iko zvino zvavashoma. Takuvaccinata vanosvika iwo less than 2000 pazuva rega rega nanguva yakunobayiwa first dose.
Vavhere vati vane mapoka masere ari kufamba achipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji achivakurudzira veruzhinji kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira COVID-19.
Tiri kuita outreach nematimu anokwanisa kuita masere. Iko zvino izvi tiri kunyanya kuvavarira nzvimbo dzakaita senge dzine activity yakawanda, dzakaita senge Mbare Musika, kumbare Matape, maflats, kunana Highfields, kunana Siaso. Ndo nzvimbo dzatiri kunyanya kuenda panguva inoi. Nekune vanhu vakati wandei, kune activity yakati wandei.
Vatiwo kune vamwe vanoita mabasa emaoko vanoti havana nguva yekuenda kumakiriniki akunobayiwa, nekudaro vari kubva vabaya nhomba vanhu vanenge vachida kubayiwa. Imwe nyanzvi mune zveutano, amai Muchaneta Mukamuri, vati veruzhinji vanofanirwa kuziva kuti chirwere chichiriko, nekudaro zvakakosha kuti vabayiwe nhomba yekudzivirira denda iri.
Ndofunga sekuti kudzikira kwevanhu vari kubayiwa nhomba kuri kuita kuti isu tisanyanyisa kufara, nokuti vanhu vanoona mafiga emazuva ezuva anopiwa evanhu vanobatwa necovid kana vari kufa, voona sekuti chigwere chapera. Bati chokwadi ndechekuti chigwere chichiriko dai vanhu vaenda vabayiwa. Kuru ndofunga paya pachakamboshayikwa mimwe mishonga yenhomba, ndoona sekuti ndipo pakaita kuti vanhu vafunge kuti kuda zvapera. Bati nokukurudzira kuti tisaneta, tirambe tichikurudzirana matigere mumabasa kunyange nemunharaunda dzatinenge tiri.
Mumwe mugari wekuWarren Park vaDavid Chikukwa, avo vati havasati vabayiwa nhomba yeCovid-19, vatiwo dzidziso iri kuitwa nekanzuro yeHarare yakakosha zvikuru. Asi vati kudzika kweuwandu hwevanhu vari kufa nechirwere ichi ndiko kwakapa kuti vambomira kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Tiri kudzidziswa pamusoro pekubayiwa nhomba munharaunda kwatinogara kuti chirwere ichi pachinokubata kana uchinge wabayiwa hachikubati chine simba. Asi dambudziko rozouya pakuti kana manhamba yevanhu vanofa nechirwere ichi adzikira, vanhu vanobva varelaxa.
Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga vaive zviuru zvitanhatu nemakumi masere nevatatu, uye vakabayiwa nhomba yepiri nezuro wakare vaive zviuru zvinomwe nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevatanhatu. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakange vava mamiriyoni matatu nezviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe 3,234,589. Vanhu vabayiwa nhomba dzese mbiri vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezvitatu nemazana mapfumbamwe nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 2,493,994. Nezuro hakuna vanhu vakafa neCovid-19, asi vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga vave zviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mashanu nevapfumbamwe 4,659. Vanhu makumi matatu nevaviri vakabatwa nechirwere ichi nezuro, izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zana nemakumi matatu nevaviri nemazana mana nemakumi matatu nevanomwe, kana kuti 132,437. Bandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru, apa hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Bazi rezveutano rinoti rine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndine Rutendo Mawere.
Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakasangana nezuro nezvikwata zviviri zviri mubato ravo reDemocratic Party zviri mudare reHouse of Representatives zvisina kuwirirana paurongwa webudget yehurumende. VaBiden vakasangana nezvikwata izvi munguva dzakasiyana vachiedza kugadzirisa budget re $3.5 trillion. Iro richange riine mari yekubatsira vanoshaya pamwe nekurwisa kushanduka kuri kuita kunze. Chikwata chiri kutsigira urongwa hwaBiden cheHouse Progressive Caucus chakazivisa kuti zvinhu zvinogona kufamba zvakanaka mushure memusangano wachakaita navaBiden. Mutungamiri weTurkey vaRecep Tayyip Erdogan vasvika muLagos nhasi kuzoita hurukuro nemutungamiri weNigeria vaMuhammadu Buhari. Vanhu vari kuratidzira muEswatini vaungana nhasi muguta reManzini vachiti havasi kufara nemabatirwo ari kuitwa veruzhinji nemapurisa uye vachiti vanoda kuti nhengo mbiri dzeparamende dzakasungwa dzibviswe muusungwa. Utongi hweumambo muEswatini huri kupikiswa nevanokurudzira utongo hweguta ruzhinji. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica vaDivine Mafa vanoti vakabatana neshamwari dzavo dzepadande mutande mukugadzira mota dzinoshandisa simba remagetsi dziri kutoshanda munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. VaMafa vanoti mhando dzemotokari idzi hadzishandisi mafuta epeturu ayo ari kuramba achikwira mutengo munyika. VaMafa ava vanogara kuTennessee vanoti vakakwanisa kugadzira mota 10 dziri munzvimbo dzinoti Kwekwe, Victoria Falls neHarare dzinofamba nemavhiri matatu. Asi VaMafa avo vane kambani inonzi Hende Moto vanoti mota idzi hadzikwanisi hadzo kufamba nzendo refu. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Mugore ra 2018 ndakanga ndichifamba kuMemphis, Tennessee. Ndobva ndaona vana vadiki vachitamba nemota dzemagetsi. Ndobva ndafunga kuti zvinokwanisa kubatsira kumusha izvi. So kutanga kwatakaita ndobva ndatanga kutaura nevanhu vari kumusha kuti togadzirwa sei mota dzinofamba nemagetsi chete sezvo vanhu vachitambudzika nenyaya yepeturo. Ndobva ndabatana nevanhu vekumusha tikasangana tese tiri pasocial media ndobva tatanga zita rokuti Hende Moto. Ende Hende Moto yabudirira zvino yava nemota kuKwekwe dziri kumbeya mbeya tiri kuma 3-wheeler at the present time panguva yairizvi. However, zvakadaro hazvo tava kuva nema big contracts okugadzira mota kuZimbabwe. Ndo pachinano chatave tabatana nevanhu veruzhinji vari kuno kuAmerica kuti tiite kuti nyika yedu ibudirire.
Mota idzi dzinoshanda sei tichiona isu kuti iko kuZimbabwe nyaya yemagetsi inotoonetsawo?
Mota idzi dzinoshanda nemabhatiri anogadzirwa neinonzi lithium inocherwa muZimbabwe. Lithium iyi yaicherwa muZimbabwe kubva gore ra1945 ichishandiswa neNASA. Zimbabwe ndiyo yaive nyika yega yaichera lithium yaitozivikanwa kuti inochera lithium. Iye zvino manje lithium ndiyo yava kunzi gold kana kuti oil nokuti munguva dzinotevera makore ari kuuya nyika dzese dzenge dzichida kuti dzifambe nemota dzinofamba nemabhatiri kana kuti mota dzinofamba nemagetsi. Zimbabwe yakakodzera pakuti ndiyo ine lithium iyoyi yakawandisa kudarika nyika dzese dziri pasi pano. Pamusoro paizvozvo Zimbabwe ichange ichitova nyika yakafanana neIraq nokuti inenge ichisupplya lithium iyoyo. Ende isu takabva taona kuti zvakakodzera kuti tive positioned kuti tinge tichi vavaridzi vanovawo varidzi venyika vanenge vachigadzira vachiva vari pamberi pokuti tiratidze vanhu kuti tinogonawo kushandisa maresources edu ari muno munyika tichivo tichigadzira pano kuti tinge tichingova vanhu vanotengesa maresources edu. Ndo zvatakafunga izvozvo kuti ndo zvatodawo kuita.
Vanenge vachida kuona zvamuri kuita izvi vanokubata ipapi?
Iye zvino tiri kuKwekwe paGlobe and Phonics pane tumaexample etumota twedu turipo ipapo tuma 3-wheeler panguva dzino tiri kutiendesa kuVictoria Falls kuti tinge tichimbeya mbeya tichitakura vanhu iye zvino tiri kungombeya mbeya tichidhilira vanhu pamashort distances but tiri kuda kuti tiexpand program iyi kuti dziende mumareserva kupi kupi kuitira kuti vanhu vatange kushandisa mota dzinoshanda nemabhatiri chete dzinenge dzichikwanisa kufamba along distance inokwanisa kuita even 200 kilometers tisati taita recharge per station.
Avo vanga vari vaDivine Mafa vekambani yeHende Moto vachitaura naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuTennessee muno muAmerica. Mashoko atiri kutambira anoti sangano reNational Peace and Reconciliation Commission raudza sangano reIbechu likaZulu kuti harikwanisi kuferefeta kubiwa kwedombo rine zvinyorwa zvevanhu vakafa munguva yeguku raHundi. Dombo iri rakabiwa kuSlovela nevanhu vasiri kuzikanwa kuti ndivanani. Zvinonzi National Peace and Reconciliation Commission yaudza sangano reIbechu likaZulu kuti harina masimba ekuferefeta kubiwa kwedombo iri uye rikati iri basa rinoitwa nemapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reNational and Reconciliation Commission apo taenda pamhepo. Zvikwata zvinomwe kusanganisira Dynamos neHighlanders zvave netikiti rekupinda makota finari echibuku Super Cup. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Zvekwata zvese zvinomukurumbira kusanganisira Dynamos neHighlanders zvasimudza tikiti rekupinda makota finari emakundano makuru aya. Asi Caps United yawira pasi mushure mekuita mangange 1-1 neDynamos izvo zvaisiya isakwanise kubata Harare City. Kunyange hazvo Harare City yacho yakarohwa 3-0 neHerentals. Mutsigiri weCaps United Vastenly Mbikwa vanoti murairidzi wavo Darlington Dodo anofarira kugadzirisa chikwata ichi mitambo yeLeague isati yatanga.
Are the coaches to pull up his socks? Yes, to pull up the socks to get the team. Team I now mira mushi. I now mira mushi that you say it needs to be revamped.
Zimwe zvikwata zvave makota finari emukombe uyu. E Chicken Inn, FC Platinum, Ngezi Platinum Stars, Harare City, pamwe ne Cranbourne Bullets. Murairidzi we Dynamos, Tony Rindraya, anoti varuda kuramba vachifamba kusvika vatora mukombe uyu.
Tcharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi vanotera mutambo wenhabvu vanoti mukombe uyu uri kutorwa neFC Platinum kana kuti Ngezi Platinum Stars. Mutevere mutambo wenhabvu vaAlfios makombe vanoti FC Platinum yakaita gadziro yakasimba nekutamba muCAF Champions League.
Yakakundikana zvayo muChampions League. Asi yakaita gadziro yakanaka. Gadziro yavo yakanaka.
Chikwata chasara kubatana nezvimwe makota finari aya chichabuda mugungano reGroup 3 pakati peBlack Rhinos, Manica Diamonds pamwe neTenax. Pari zvino Black Rhinos ine mapoints masere iteverwa neManica Diamonds iyo ine mapoints matanhatu kwasara mutambo mumwe chete mugungano iri. Tenax iyo ine mapoints mashanu ichiriwo nemukana asi zvibodzwa zvayakakandwa zvakanyanya kuwandisa. Chikwata chinotora mukombe uyu chinobudirira kumirira nyika makwikwi eCAF Confederation Cup. Highlanders kana kuti Bosso ndiyo ine mukombe wechibuku Super Cup uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekera nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai muchinzwa nhau dze isiNdebele.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 20 kumfumfu 2021 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ezekweni mthemba yokuthi abantu bezimbabwe bayakwazi ukuthi umnangagwa ngumuntu wodlame ngezikhathi zonke zokhetho owenzanxa umdlame ecabanga ukuthi ashiye okombusazwe lokho ngo-2008 wasiphendukana nabanye ebulala abantu. Ngakho abantu bezimbabwe babesabela umongameli u-Hesen Thamisi ukuthi angalinyazwa laba bantu abalobu hlobo obudala.
Ivandla leMDC selisole kakhulu ukuhlaselwa komkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa ngabantu elithi ngabasekeli bezano PF izolo.
Angeke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo Nkulunkulu ngekavuka yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo besashiwo kodwa abanye abazaphila bazaphileleni. So mina wami umbono usekuthini abantwana abafuyi bahlakhe sivikeleke.
Ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa ijekiseni ye-COVID-19. I-National Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokutshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa yigugurawundi esilovela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ivandla leMDC Alliance lithi umkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa kanye labasekeli bakhe bavinjiwe njalo namuhla ngamalunga ezanu PF ukungena kwezinye indawo eMutare lapho bekumele bakhulumisane khona lenkokheli yomdabu loZulu Makhaza bekhankasela ukhetho luka-2023. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fazai Maere uthi uChamisa uphose wadutshulwa izolo ngabasekeli bezanu PF kodwa kalimalanga. Uthi inhlamvu zibulale amafastela. Amazwi la agcizelelwe ngumsekeli kaChamisa umnumzana Tendai Biti ekhuluma lentatheli zindaba eHarare namuhla. Ubiti usole ibandla lezanu PF esithi kumele lithiyane lodlakela. UChamisa ubesemutare izolo kulandela imihlangano ayenze eBeshnafu loZulu. Uke wahlangabezwa njalo ngodlame eMasingo ngabanakanelwa ukuthi ngabezanu PF. Ivandla leMDC Alliance lithi selidinga imali yokuthengela uChamisa imota elakho ukumvikela kunhlamvu zombhobho nxa engadutshulwa ephakathi kwayo njengalokho elithi kwenzakale izolo eMutare. Leli bandla lithi seliqoqe inkulungwane ezingamathumi phose amavili amadola emelika 19,331 enkundleni yeGoFundMe. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaChamisa. Uchuma usungula lingxoxo.
Akula ntembi into enhle ikukutshengisa ubuntu khonoko ukuthi nxa omunye wethu ethe wonakalela kumbe wazibonela ngokwichemba way hayi sithi bana simncede simthengele enye imota lokhu abakwenzayo ibuntu yisintu akula ntembi sibili mina ngengasola lutho sibili even uhulumende ngapha mina benza funa umcelela kuba umnangagwa kuthi ba umnangagwa anilayo enye imota wani So it's a good gesture by the people.
Social responsibility, Baba Golide, you pay the taxes when you get paid. It's paying your taxes. You go to a social responsibility. The government then is sends umsebenzi wokuthi ithatha izimali zani isebenze ngendlela eqondile.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli somholi we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Chamisa. Ubekhuluma endawonye lo mnumzana Joseph Chuma owezanu PF. Elezimbabwe selenelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezintathu 3.2 million ijekiseni ye-COVID-19 eyakuqala. Asebehlatshwe esibili bayizigidi phose ezimbili lengxenye 2,493,994. Asebebanjelwe umkhuhlane sebekunkulungwane ezedlula ezilikhulu 132,437. Okugoqela abantu asebepholile. Sokubhubhe inkulungwane ezedlula ezine ezilengxenye 4,649. Kunjalo nje ele South Africa selisungule uhlelo lokuhlaba abantwana abaleminyaka ephakathi kwelithumi lambili kusiya kwelithumi lasikhombisa 12 to 17 years ijekiseni ye COVID-19. Leli nyathelo seliphehle impikiswano enkulu kubazali lakungcwethi kwezempila kahle. Kubika uThuso Khumalo.
Lamhlanje bekulilanga lokuqala lokuhlatshwa kwabantwana eJackson yokuvikela iCorona kwele South Africa. Enkulumeni ayithulele abezindaba phambi kokuqala kwalolu hlelo, umphathi ntambo ogatsha lwezempila kahle uMnumzana Joe Phahla uthi ucwaningo lwabeze science lukhombisa ukuthi iJackson yePfizer iphephile ebantwaneni. Kodwa kubeka kucaca ukuthi bazahlaba iJackson yePfizer eyodwa hatshe zimbili njengabadala. Lokhu uthi kungenxa yokuthi ucwaningo lutshengisa ukuthi ezimbili ziphazamisa ukusebenza kwenhliziyo ebantwaneni.
We can assure parents and the
loba kunjalo ingozi yenhliziyo lapho esike yabonakala khona ayikavangeli umonakalo.
Risk. So we just taking precaution in this case.
Inyathelo leli selichiye ukuxokozela lokuphikisana ebazalini ngemva kokuthi lolu gatsha luthe abantwana abafuna ukuhlaba amajekiseni la abayidingi imvume yabazali ngakho bengahlatshwa noba abazali bayafuna kumbe abafuni. Umzali oyisizalwane seZimbabwe olomntwana ofunda lokuhlala kwele South Africa, uNkosazana Sinanzeni Nyati, uthi isinqumo esibi kakhulu lesi esenziwe nguhulumende.
Mina indaba yokujova abantwana angivumelani lakho. Njalo kumele kube nesivumelwano emzalini nomntwana. Ngeke ngivume umntwana esiyajova ngaphandle kwemvumo yami, ngoba kusasa uma esegula ugovernment uzomnceda yini? Ngoba yimi njengomzali engigcinayo lo mntwana. Kumele kusuke kimi ukuthi ngiyavuma ukuthi umntana ajove or what.
Kodwa-ke omunye umzali weZimbabwe uMnumzana Nicholas Sithole uthi kayikho into embi ngokuthi abantwana bahlatshwe amajekiseni la.
Aneke phela umhlaba wonke ungaka wenze into eyodwa ngenjongo yokuthi kubhubhe umhlaba wonke. Lo nkulunkulu ngeke avume. Yebo baza kufa abanye njengoba besifa abanye benjalo behlatshiwe BCG. Kodwa abanye bazaphila, bazavikeleka. So mina wami umbono usekuthini abantwana abakhulule bahlatshwe sivikeleke.
Ingcitshi zempila kahle lazo kazivumelani ngaleli nyathelo. Zikhona ezinye ezithi yokuchithwa kwemali njengoba vele emalutshwane amathuba ukuthi abantwana laba bagule baze bangene esibhedlela loba ukufa ngecorona. Abanye bathi bekufanele uhulumende aqale athole ucwaningo olugcweleyo ngalokhu kungakahlatshwa abantwana. Abanye bathi ulwazi olukhona lwanele njalo kuqakathekile ukuthi abantwana labo bahlatshwe njengoba labo behlaselwa ilesi sifo. Melestudio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Isigodlo seMelika eZimbabwe sithi umqondisi waso uMnumzana Thomas Hastings uhlanganele sithunya seUnited Nations uNkosazana Elena Dohan eHarare namuhla wamchasisela ukuthi izijeziso ezedeswa amalunga ezanuPF yiMelika aziphazamisi uzulu weZimbabwe makhaza kodwa ziphazamisa labo abazifakelwayo. UDohan unxuswe nguhulumende ukuthi asezibonela umthelela omubi iZANU-PF ethi ubangelwa izijeziso lezi kuZulu. Kodwa isigodlo seMelika sithi uHastings uchasisele uDohan ukuthi izijeziso lezi zisebenza njani njalo wamtshela lokuthi iMelika idinga ukugxilisa ubudlelwano leZimbabwe kwezamabhizinisi ibhizimusi. Isigodlo lesi siphakathi kokuqhuba umkhankaso onxusa amabhizimusi eZimbabwe afuna ukuxhasana laweMelika ukuthi aze phambili. Okwenziwa iMelika lokhu kuphikisana lokukhulunywa nguhulumende weZANU-PF yena othi uyehluleka ukuvuselela umnotho ngoba izijeziso lezi zimvimba ukwenza ibhizimusi lamankampani eMelika lamanye aphetsheya. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Iye kufanele ukuthi iMelika ihlangane le-United Nations ukuze ikwazi ukubeka uhlangothi lwayo lucace bha ukuthi izijeziso zenotho ezethulwayo zethulelwa izigebengu ezivele zibulala abantu beZimbabwe ezinhlinya abantu ezingabamba ukhetho olukhululekileyo ezingahloniphi amalungelo abantu ezingahloniphi i-constitution ukuthi zikhuthazwe ukuthi zihloniphe i-constitution zihloniphe umthetho zihloniphe amalungelo abantu zihloniphe impilo yabantu beZimbabwe ziyeke i-corruption kube lempilo enhle yabantu beZimbabwe. Ama sanctions lawo izijeziso zenotho ezethulelwa laba balutshwane namakampani abo ngokokuvimbela ukuthi kube lokuhuquluzwa kwenotho kukhuthaze njalo ukuthi bahloniphe amalungelo abantu. Ama sanctions angavuke susiwe uma bengahloniphi iconstitution bahloniphe amalungelo abantu bahloniphe umthetho bayeke ukutshaya abantu babe lokhetho olukhululekileyo kungenzeki konke lokho esikubonayo yikho kuphela ama sanctions akufakelwayo nxa bengafuna ukuthi aqhubeke kabahloniphe umthetho weZimbabwe iconstitution yeZimbabwe umthetho weZimbabwe namalungelo abantu beZimbabwe.
IMelika sibona njalo ukuthi iqhuba umkhankaso wokuhuga amabhizimusi eZimbabwe afuna ukusebenzelana laweMelika ukuthi aze phambili. Ulubona njani lolo hlelo?
Akula muntu ongayekela ukuthatha ithuba elikhulu kangaka ukuthi abe lobudlelwano obuhle leMelika, amankampani akhe akhule, akwazi ukuthi aqhathe abantu abaningi, akhulise ibhizinisi lakhe ngaphandle nje nxa edlala ipolitiki. Njalo kuyilithuba elihle kakhulu leMelika ukuthi iveze kahle kamhlophe ukuthi izijeziso zenotho ziqondiswe kulabo abalutshwane abayibo abadiliza ilizwe. Into ekhangelelwa ngabantu beZimbabwe ukuthi United Nations ithumele ama-special rapporteur azokha ngela lokho okuhlupha abantu beZimbabwe hayi okuhlupha abalutshwana ababusayo. Kumele kuthunyelwe uspecial rapporteur on torture, uspecial rapporteur on amalungelo abantu, on abductions, on extrajudicial killings, lezinto zonke ezinjengazona lezo, hayi labo abazokhangela ngalokho okuhlupha abalutshwana ababusayo angahloniphi amalungelo abantu.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusaswe. Ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha iNational Peace and Reconciliation Commission ithi akukho emandleni ayo ukuphenya udaba lokuntshontshwa kwelitshe lesikhumbuzo elafakelwa abantu ababulawa ngombhuqazo weGugurawundi inhlanganiso ye-ibheju likaZulu esilobela. Ngokunjalo likhomishini ithi inhlanganiso le kumele yazise amapolisa. Inhlanganiso ibhetho likaZulu yayilobele likhomishini icela ukuthi icubungule udaba lolu kulandela ukutshontshwa kwelitshe lesilobela leli kanye lelinye eyayilifake eBhalakwe lapho kwabulawelwa khona abantu abaningi i-5th Brigade. Kodwa likhomishini ilobele lihlanganiso iyazisa ukuthi lokho akukho emandleni ayo. Sixoxele siphathamandla seibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Okubhalwe ngabantu be-NPRC kukonfirma one thing ukuthi NPRC ayisiyo independent body ezalungisa inhlupho zabantu. Ibhodi ethunywa isigijimi sikahulumeni khonoku kuyazicacela ambona ukuthi into eyimandate yabo yokuthi bebone ukuthi kuyakhiwa okuthula bebesebesithi amapholisa. Njalo ukuthi kuyebikwa emapholiseni akumisi ukuthi bona benze uphenyo. ngoba ungakhangela eZimbabwe khonapha ule anti-corruption commission ulale enye lokuzeni commission e-corruption futhi layo eyakhiwa ngumongameli ama-bodies lawa akhiwe maningi wonke abe khangele uhlupho olulodwa ngendlela ezithiyeneyo so mbona ngazathi abakubhalileyo njalo abakuthoyo kusibonisa sobala ukuthi udaba lwe-memorialization udaba lokudila nombhuqazwe okuyi-commended yabo abafuni ukuthi beqondalelo lalo ngqo ngoba be-conflicted sebetshintshile from ukuba independent board sebethunywa ngu-perpetrator besaba u-perpetrator
kunyanga ezedluleyo like laveza ukuthi lizama ukuqoqa imali ukuze lidinge amatshe amatsha liye wafaka endaweni yalawo atshontshwayo luya phambili yini lolo hlelo
bengisesilobela kuvike eliphelileyo ngolwesine ngisiyahlangana nezakhamizi sixoxisana ngokuthi kungenziwa njani ziyathi izakhamizi ukuthi zilokhu zilifuni ilitshe sizalibisela bengixoxisana nezakhamizi zebhalagwe nazo ziyathi ukuthi ziyalifuna ilitshe sizalibisela asisoze sime kathesi sisakulungisa ngamasenti angikhona ukuthi lilungiswe sathi ukuthi sizalibisela sibi lamanje silokhu sisithi ukuthi amatshe azanjani azabiselwa akula muntu ozasimisa ngeke sama ngokuthi u-perpetrator uzabe lokhu ewatshontsha bazawatshontsha kodwa as long as ama-survivors izindawo ezamoshakalelwa ziwafuna lathi sizaqhubeka siwafaka
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso yeBhethu likaZulu. Ulife Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe.
Ukuthonisiswa kwamadoda amathathu amhlophe akwelemelika ngemva kokudubula onsundu owayephatheke ekuqiniseni umzimba wakhe ngokufijima esigabeni seGeorgia khonapha emelika kuqalile ngomvulo ngokukhethwa kwabancedisa umahluli abedale lejuri umuntu lendodana yakhe uGreg Travis McMichael nomakhelwane wabo uWilliam Brody Bryan betheswa icala lokubulala u-Ahmad Aberi obeleminyaka engamashumi amabili lanhlanu engaqalanga muntu ezigijimela ekuseni ngokubulawa kwensundu lo kubangele ukuxokozela nokufuthelana okukhulu kwelemelika kumbangu wokucwasana ngemihlobo phakathi kwabamhlophe labensundu lokhu kungemva njalo kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza ucuku abamhlophe laba ababulale ngayo unsundu lo engelacala okwazundisa abaningi umsekeli kamongameli welemelika unkosikazi Kamala Harris ngomvulo wethekelela umango owe-Lake Mead esabelweni seNevada uyazibonela ngawakhe inhlupho ezidalwe yikungani kuhle kwezulu emhlobeleni onentshonalanga yelizwe ngesikhathi sinye uhle wathatha leli thuba lokukhankasela uhlelo lukamongameli Joe Biden lokuthuthukisa ilizwe lamanyathelo afuna ukuwathatha ukulungisisa inhlupho ezidalwa yikuguquka komkhathi abakumsebenzi wokuncedisa ukuhamba kuhle kwemikhumbi elwandle babika ukubana benelise ukuhlenga abantu abadabuka emazweni awezwekezi le-Afrika abangaba ngama-92 80 ngemva kokuba umkhumbi akade ubathwele usuwehlelwe ludubo lokungasebenzi kuhle ekhunjini lolwandle kwele-Libya kubikwa sokuthunyelwe amaqembu amaningi ababona ngokulondoloza ezemvelo entabeni zase-Cape Town kwele-South Africa ukuyagetha izihlahla zohlobo lwama-pine trees esezivimba ukuhamba kuhle kwamanzi anathwa izigidi lezigidi zabahlali balelo dolobho abantu bakwele-Sudan sebelensuku ezithile befake amatende abo phansi kwesigodo sikamongameli eKhartoum bejengisela befuna ukuchithwa kukahulumende osabambe intambo zombuso ngemva kokugenqulwa kukahulumende wentando kayiphikiswa oye kona wisiti lai. Umuja osapete intambo zombuso. Agala awenza yukututugisa isimo esihle sezombusa zubilize mulelo kanye lezo minuato.
Uhlandla lezizalwane seZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe silonkosikazi Sharon Jobo okumsebenzi wokuthuthukisa izigaba o-International Community Development yena ohlala kwele Canada. Unkosikazi Njobo usephathise ukubumba amaqembu abomama abasemazweni ukuthi basungule inhlelo zokuzithuthukisa. Asizweni exoxa lo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Nxa bekhona omama abafisa ukubana ngibaqoqe besungule eyabo inkampani, ngikhona ukukwenza lokho. Sengisungule ikampani ethiwa yi-Firestarter, ikhona ku-internet ethiwa www.thefirestarter.ca, ku-Facebook ethiwa Hair Business District. Hair Business District ku Facebook lengasidinga lapho ukuphathisa abomama abafuna ukuthi ngilabangani bami singu 5 sifuna ukwenza lokho, siyaliphathisa kumbe lengabomama benkonzweni lingu 30 lingu 50 lise Dubai wherever lapho elikhona lengasithinta siliphathisa ukubana liqoqane. Nxa kusiba lamathuba ama group asungulwayo ngiyawafaka ku Facebook, siyazama ukuthi sazise abantu abanengi ukuthi kule qembu esilisungulayo elizabe lisenza lokhu ofunayo engeza ezohlanganyela. So yes, amathuba akhona ukubana omama abalesifiso labo bengaxhumana lathi ukwenzela ukubana bebe yingxenye ye this economic revolution engithi izakukhokhelwa ngabomama.
Kukhathalekile ukuthi basilapha eMelika, eNgilandi kumbe Australia?
No, akukhathalekile. Sengithole ukuthi esikhathini esiningi siyazincitsha, esikhathini esiningi siyazincitsha amathuba ngokukhangela ukuthi angihlale elizweni leliyana or angizalwa elizweni leliyana. Inkuthazo esikhathini esiningi engiyinika omama nxa ngixoxa labo yokuthi imali yakho ayidingi ivisa ukungena yiloba yiliphi ilizwe. Yes, umzimba wakho isingadinga ivisa ukungena elizweni, kodwa imali yakho kayidingi ivisa. Ulakho uku-investa elizweni ongazakulifike ngiyithola kancane,
kodwa imali yakho ivikelekile.
Imali yakho ivikelekile ngoba okuqakathekileyo ukuzwisisa ukuthi i-economy elizweni lelo ihamba kanjani. Ama-lawyers siyakwazi ukuthi kulabo international lawyer, lawe ungakhuluma lo lawyer welizwe lapho ufuna ukuinvesta khona. Ulakho futhi ukuthi abakutshele khona ubuye kugqwetha lakho elizweni lapho uhleli khona ubuzisise, kumbe uthume ugqwetha wakho akhulumisane legqwetha elise-Mauritius or kungaba kungaphi lapha ofuna ukuthi uinveste khona. And njalo ulwazi lwandile kakhulu lapha sikhangela emoyeni ebulenjini kulala ama-embassy. I-embassy yeZimbabwe sengithole ukuthi iyaphathisa kakhulu, bayathumeka. Ungababuza ukuthi elizweni lelo elaphe elihleli khona lina singathi i-embassy yeZimbabwe lapha eseCanada, uyabachayela ucingo nje ubabuze ukuthi eCanada lapho kuhamba njani, imithetho yeCanada imi njani. Umsebenzi wabo yikuthi bakuxwayise. Sikhuluma sinjenje ngilinde ukuthi ngikhulume lo ambassador omutsha laye azwe ukuthi sihlelane njengabomama, sibonisane ukuthi angasiphathisa ngaziphi indlela. Amabhenki lawo lapho esibhenka khona engaba ngamabhenki alapha eCanada, but ungangena khona ubuze ukuthi bhenki bengicela ukubuza ukuthi kade vele North Cyprus kuhamba njani, lingaba lolwazi ngakho. Sengithola ukuthi bayakucebisa and bakucebisa kungelambadalo.
Unkosikazi Sharon Jobo ingcwethi yekumsebenzi wokuthuthukisa isigaba owe International Community Development. Udabuka eZimbabwe kodwa uhlala kwele Canada. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.